Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 Gunyana September 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma amai Evelyn Ndlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yava kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 213 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 4,616. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nemazana mana ane makumi masere nevashanu 130,485. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru makumi manomwe nezviviri zvine makumi matatu nevatatu 3,072,033. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere neumwe 2,248,001. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma Dr. Evelyn Ndlovu kuti vave gurukota idzva rinoona nezvedzidzo, vachitsiva vaCain Matema avo vakadomwa kuve gurukota risina bazi rakamirira muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Minister Without Portfolio. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Spanda vakati amai Ndlovu vakatotanga basa nezuro pavakangodonwa. Amai Ndlovu mumiriri wevulilima mudare reparamende uye vaimboshanda muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata vaMatema naamai Ndlovu sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe.
Zvisina zvazvo kutaurwa, asi zvinoratidza kuti vaMatema vadzikisirwa zvichitevera kunyepera kwavakaita hurumende kuti zvikoro zvakagadzirira kunge zvichivhurwa, uyezve maCOVID vane mastandard operation procedures. Saka chiri pachena ndechekuti vaMatema vadhimotiwa. Kwatiri tinongotaurawo kuti minista vainetsa kuti havana kumboita kana musangano mumwe chete zvaona Maticha Union. Zvaivanetsa kuita musangano Maticha Union.
Ko Dr. Ndlovu vadomwa ava muri kuvatambira sei?
Ava vari kuuya zvekarava. Hatisati tanzvera kuti tione kuti ruzivo rwavo kana kuti inonzi educational taxonomy iri papi, asi chatinongofunga ndechekuti vachange vari nani pana vaMatema. Asi tinovayambira zvekare kuti vazive kuti kueducation uku kudhila namaprofessionals anoda kuti tisati tamhanya kuita mareforms kana kutaura zvimwe zvakawanda kucabinet tinge tamboitawo nhaurirano kana kukanya tese vakauya tichikanya tese tichikomberana churu tichashanda navo zvakanaka asi vakateedzera tsoka dzavamatema uye nevazhinji vari muministry of education vanonyepa vana taungana ndoro avo tinongoramba takadaro tichitaura chokwadi tichipesana navo saka isu tinogamuchira zvinenge zvakanaka zvinenge zvichibva kwavari asi hatizogamuchiri zvisina kunaka takamira kuti tione mabasa avo nokuti hapana chimwe chatinoziva zvikuru panhoroondo iri kumashure kwavo except tinongoziva kuti kwauya minista munyuwani
asika kazhinji kamakurukota idzi dzaanoti ivo tichitarisa zvimwe zvichemo zvamunenge muinazvo handiwo vanokwanisa kuzvigadzirisa zvakaita semari nezvimwe zvikwanisiro muzvikoro uku zviri kugurukota rezvevashandi negurukota rezvemari
kwete kudaro mukatarisa mamwe maminista zvaanotaura hapana maminista anobuda achivhundudzira vashandi vari pasi pavo kana kuti achita inonzi command and control hatina kumboona army commander unotuka masoja hatina kumboona police commissioner unotuka masoja chikurukuru ndechekuti iye ndiyo ziso rokutanga unofanira kunge achiita misangano zvikuru sei nevanotungamira maticha unions toonawo achiita effort yokuti aindewo kune umwe minista wake wekupublic service commission uku asi chataiona chokuti vamatema ndo vaitotanga kutaura kutuka nokushoropodza varayiridzi chokutanga nechekuti isu tinofanira kuwirirana sebazi reeducation pane zvimwe kuti zvatofanira kuti titaurane zvinonzi mabilateral agreements zvinopa kuti tiite isu tega kuministri muministri medu
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vange vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotarisira kushanda zvakanaka naamai ndlovu munyori mukuru wesangano iri varobson chere vaudza studio 7 kuti kana amai ndlovu vakashanda nevarayiridzi vachiita hurukuro navo zvinhu zvichafamba zvakanaka
sesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe pamwe chete zvenedzidzo yemuzimbabwe yese tichikurudzira kuti dzidzo inge ichiwanikwa kungave kuvarombo kuvapfumi uye iri dzidzo yakanaka tinogamuchira zvikuru kuapoindwa kwaminista Evelyn Ndlovu tichitiwo waapoindwa panguva ino dzidzo yedu yava kumawere yaakukunguruka ichifanira inge ichiramba iri kumusoro kwairi saka minista Ndlovu waapinda muhofisi ine basa guru rekuti vange vachisa kuti tiise musoro pamwe chete mastakeholders ese ane chekuita nenyaya yedzidzo muzimbabwe tione kuti tingasevhe sei dzidzo yedu iyo dzidzo yakakanganiswa nekuda kwedenda recovid kwekuti vana vazhinji havana kunge vachiwana mukana wokudzidza apo tiri panguva zvekare yekuti hurumende yakutizvoni vana ivavo ngavawanike vachinyora mazamanishoni izvo zvatinenge tichishoropodza zvikuru uye tiri panguvazve yekuti varayiridzi havasi kuwana mihoro inokwana isi tiri kuti varayiridzi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana saka kuti matambudziko ese akasangana nedzidzo yedu iyi yatiinayo aroda kuti tiise musoro pamwe chete
sevarayiridzi munotarisirei kubva kuna minista ndlovu
minista ndlovu vanofanira kunge vachikonsauta ndo chinhu chakakosha changa chisingaitwe nemumwe wavo awanika asisiri muhofisi aiwa nehumbimbi ndoga zvikuru saka nguva inoyi yava nguva isisade humbimbi ndoga panyaya yedzidzo uye yava nguva yekuda kuconsulta even mastakeholders ese anosanganisira maparents mavarayiridzi vana vechikoro chaivo vanofanira kunge futi vachiconsultwa kuti dzidzo yedu iende mberi
saka vachere muri kutii kuna minista ndlovu
tiri kuti isu tinotarisirwe kuti kana vakanga vaita zvese zvekunge tichisangana pamwe chete tichikurukura tichiona kuti tirikuisa musoro pamwe chete tinova neunified approach kana kuti tinova nemuono mumwe chete kuti dzidzo yedu iende mberi Asi tikati wakuda kudonzera uku kwatinoona kuti dzidzo yedu inoramba ichiondomoka sekuondomoka kwairi kuita, tinogona kusazoshanda zvakanaka. Saka tiri kungotiwo panguva ino tinotarisira kuti appointment kana yaitwa sezvayaitwa vanofanira kunge vachikonsulta, tofambawo zvakanaka, dzidzo yedu ichienda mberi tiri pamwe chete senyika, towa nekuchengetedza kuti dzidzo yedu sezvayanga iri zvaionekwa iri makore ese aya.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekanzuru yechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union rinoti vashandi vekanzuru yechitungwiza vezveutano vanonzi vave kutambiriswa mihoro yavo nehurumende vachibviswa kukanzuru iyi havana kumbobvira vaudzwa zviri pamutemo kunze kwekunzwa nedzine venyuro kana kuzongoona mihoro yavo ichibva kuhurumende. Mutungamiri wesangano revashandi iri vaEfrem Katsina vanoti chave kunetsa vashandi ava ndechekuti vazive kuti mari dzavo dzekubatsirikana pamwe nedzomudyandigere dzavaipiwa pamwe nokubatsirwa nekanzuro yechitungwiza dzichafambiswa sei. Hurumende yakazivisa nezuro kuburikidza nebasi rezvekufambiswa kwemashoko kuti vashandi vezveutano 60 kubva pa 65 nevashanu vekanzuro yechitungwiza vakabudirira kuendeswa pasi pehurumende panyaya dzemihoro, uye urongwa uhu huri kuitwawo zvakare kuvashandi veutano mukanzuro yeHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaKatsina.
Chiripo ndechekuti vashandi ava manesi aya ari kunzi aenda kuhurumende uye aenda ivo vashandi vachida. Handina kuona pavakasheredzwa vachitsanangurirwa pakashedzwawo isusu vanotungamirira vashandi vacho kuti panzi panyatsoitwa urongwa hwakajeka hunoita kuti munhu wese aenda achifara. Nokuti zvinyunyuto zviri kutouya nekumahofisi kwedu kuti tangombunyikidzwa kuti handei munobhadharwa kugovernment. Nokudaro ndingangotaura pfungwa yekuti vashandi vazhinji vari kutsutsumwa vari kuti havana kunge vakagadzirira kunge vachienda kuhurumende.
Asi ka tiri kunzwa kuti izvi zvakanakira vashandi nekuti vanga vachitadza kubhadharwa nenguva nekanzuro yechitungwiza, munoti?
Kunyange zvazvo kanzuro yavo yanga ichinonoka kuvabhadhara mukoho wavo wepamwedzi pamwedzi, vari kuti aiwaka zvinofanira kunge zvichiitwa negwara, uyezve vachionawo matsamba ari kubva kuhurumende achitaurawo kuti takukutora iri mhaka yekuti hamusi kubhadharwa. Hapana kana chinyorwa chambosvika kwavari kunze kwokuti vakangonzi tipei maqualifications enyu vakasubmita savanhu vanzi nehurumende submitai. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vazhinji havazi kufara nedanho iri, ndo zvandiinazvo kubva kuhofisi yedu, nekuti vari kucomplaina ivi pamawhatsapp groups vari kucomplaina kuti kutazoenda sei tisina kunge tadii tatsanangurwa kuti zviri kufamba sei, mamwe maalawensi zedu atiinawo achazobhadharwa sei, pensheni zedu dzichazenge dzichifambiswa sei. Zvakawanda zvavanenge vada kuti vatange vanzwa vasati vanzi vatorwa.
Zvii chaizvo zvamungati zviri kunyunyuta nevashandi vaKatsina?
Vari kutsutsumwa nenyaya yekuti hazvina kunyatsoitwa negwara chaizvo, zviri kungotaurwa mumanewspaper, zviri kungotaurwa mumatelevizhen, asi ivo pachezvavo kuti vanyatsotsanangurirwa kuti zvakamira. So hapana amboti avacheedza kuti avaudze kuti muchange muchienda uku muchasiya zvakati muchazowana zvakati, hakuna ari kuziva. Vakazungu vakangoerekana vangotoona mumaakaunti mavo maiswa mari nehurumende, saka havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Saka hatigone kuti tingati tiri kufara nazvo kana ivo vakatipa simba rekuti tivamirire vachitsutsumwa. Hatisi kuramba kuti vaende, asi tiri kuti kana zvichiitwa ngazviitwe mushanda achinzwa kufara kuti ndikufarira kuenda kunoshandira kuhurumende, uyezve achiziva kuti ndichaona mabhenefitsi api kubva kuhurumende. Kana zvadaro munhu wese kaanenge afara apa tofamba akatakadaro, hapasina kumbunyikidzana. Saka tiri kuti isusu tinotongodzofara bedzi kana vanhu vadii vafarawo vatinomirira. Pare zvino havasi kufara nemhaka yekuti havasi kuziva kuti kwavari kuenda kwacho usiku here kana kuti masikati.
Avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mhepfenyuro yeZBC inoti komiti yeparamende inoona nezvelands, agriculture, water, fisheries nerural resettlement yakabvunzurudza nemusi wechitatu vakuru veZimbabwe National Water Authority vachida kuziva kuti vanofambisa sei matenda avo ekutenga michina yekuti vanhu vatange vabhadhara mari yemvura, prepaid water meters. Muzimlife.com mune nyaya inoti sangano revanokurudzira vanhu kunyoresa kuti vakwanise kuvhota kumanikaland reproject vote 263 vakapomera mapurisa mhosva yokuvhiringa basa ravo richiti vanhu 56 ravakaendesa kuchikanga dangamvura nemutasa north kunonyoresa sevavhoti vakabvunzurudzwa nemapurisa mifananidzo yavo ichitorwa vasina kukumbirwa. Vanoti mapurisa akavapomera mhosva yokushandira nyika dzekumadokero dzinoda kuona kubviswa pachigaro kwehurumende yeZimbabwe. Chronicle rinoti umwe murume wekuhwange akatongerwa makore mapfumbamwe mujeri mushure mekuwanikwa aine dehwe repangolin. Edmund Zulu weLuwendulu muhwange akapiwa mutongo uyu mushure mekubvuma mhosva yake. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya ndikananga nayo panapa ndechikoro zvikunzi chikoro maschool fees chikoro vanofanira kubhadhara vaikwanisa kubhadhara maticha zviri kumboendepiko zvicherwa zvemunyika medu zviri kumboendepi kazvatadzidzisa isusu waridzi wazvo zviri kuendepi zviri kushandei zvinhu zvese zviri kumashure munyika yedu nyika inonzi ine huchi nemukaka yakapfuma kudaro zvinocherwa zvicherwa musi nenguva everyday zvichibuda munyika unotengesa kunze kwenyika uku zviri kumboendepi ngazvidzidzise vana vedu ngazvidzidzise isusu panguva yevarungu tisati tine best education one of them world medicine but now tatoo kumashure nenyaya yekuti tikushaya mari yekubhadhara munyika yachona hamuna kana maindastry hakuna kuti munhu ushanda akapedza olevha ana akaipasa uri kunogara mulaini uchibata sekubaba ari mafoni tine chikoro tatakombowa tine pfungwa dziri izi dzinokwanisa kubata mafasi lena Zimbabwenzi but hazvisi kukwanisa kanya kuti hatamari dzekubhadhara maschool fees zvicherwa zvedu ngazvicherwe zvidzoke zvidzidzise vana vedu.
Masvera sei vashamara rimose paStudio 7. Ndinoshamiswa zvikuru namai avo vataura kuti mwana weZimbabwe wabudirira. Vangadai vareva kuti ndekupi kwavari kugara muZimbabwe kusingazikamwi nevoruzhinji hwenyika yose. Pavari kuwana budiriro yavanotaura kuti vana veZimbabwe vabudirira zvachaizvo. Haisi nyaya iyo yamakwikwi ekutaura. Asi inyaya yokuudzana chokwadi. Kuudzana chokwadi hazvina kumboipa mufunge. Mwana weZimbabwe wayaura mumakore akawanda zvinozikamwa chero nepasi rese. Imi mibudiriro uyo munotaura isingagoni kuti mureve kuti parakati vanhu vabudirira kana kuti vana vava nezvakati zvavakanga vasina zvibudikidza nezvakati. Zvinhu rudzii budiriro rudzii yamusingagoni kutsanangura. Vamwe vanoreva kuti papondiwa munhu pakati, vanoreva kuti pakati bhazi rabheuka zvikazouya zvikadai, ninge watora chocho zvikabuda. Koimi sei mubudiriro yenyu musingatauri pamunoona budiriro yachona kunzvimbo ipi? Ngatiregei makwikwi tichinyeperana vana veZimbabwe. Kugara mudiaspora kutizira kuSouth Africa kuri kuita vanhu hakusi kunakidzwa, asi kutiza nhamo munyika yechipikirwo. Imi muchitaura budiriro isingazikamwe kana isingavonekwi navanhu.
Hapana anobare mwana wake isidi kuti Ichiti wangu mwana haadzidzi. Wangu mwana haadzidzi. Mwese mwana aberekwa anokodzera kuenda kuchikoro. Ndi mubereki anofungi. Ufukarirwa kuti mwana wakwe achazoita upenyu huri nani kupfuura humubereki. Sei ndichidaro ndosaka mwaona vanhu vapararira kutiza mudzi. Tiza munyika kekuti hamusisina mabasa. Mabasa apera. Pakapedza vanhu vasanopera. Maindastri esi mwakavhara. Dzimba dzevarungu vakatora kuende kogarepo mumapurasi. Izvozvi munotokupemhe mari ikoko vakombanzeta. Munoipe mhakupi handiti.
Makadii pastudio 7 apo? Verengaiwo maaudio edu Studio 7. Tinongonzwa vanhu vechirume varingoverengerwa maaudio. Imbotsvagaiwo emadzimai. Zvokuti muno muZimbabwe Women Affairs inotungamirirwa nevanhurume, vanhukadzi varipo. Tiitireiwo masiriasi vakadzi vari muZanupi FM. Zvichemo zvevanhukadzi zvonzwikwanani. Zvinobudirira sei kutorwa zvichemo zvedu makatitungamidzira munhurume? Ndo varume vacho varivo vari kutitungamirira vachitishungurudza. Women Affairs toda kunzwawo kuti kune munhukadzi ari kutungamirira. Kumadistrict toda kuona maofisi iwayo muine vanhukadzi vari kutungamirira. Tiitirei zvakanaka vanhu vezanupie. Kuda kutungamirirwa nevakadzi paWomen Affairs. Tipei vakadzi kwete varume. Hatisi kuda varume, tuda vakadzi. Ezvino mukutaura kuti vakadzi ngavapiwewo mukana. Makaisirei mapurezidhendi mai, mavhaisi purezidhendi mairi? Tiisirewo kamukadzi pauvhaisi purezidhendi apa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinogara tichibvunza kuti ko vanhukadzi muripiko? Tinoda kuva kubva kwamuri, asi vashoma venyu vanotitumira maaudio avo. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi china kana matare eparamende yeAmerica kana kuti Congress akatadza kuwirirana munaurirano dzekubvumira hurumende kuti ikwerete mari yekufambisa mabasa ose ehurumende. Vanhu vazhinji muAmerica vachabatwa nekuvharwa kwehurumende uku nenzira dzakasiyana-siyana. Mabasa ehurumende anokosha uye ane chekuita nezvekudzivirirwa kwenyika, kuchengetedzwa kwemiganhu nevanoona nezvekufambiswa kwendege nemamwe acharamba achiitwa basa rawo. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti kuvharwa kwehurumende uku kungauya panguva yakaipisisa sezvo vanhu vazhinji muAmerica vachiri pakati pekugadzirisa upenyu hwavo huri kuvhiringwa neCOVID-19. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kusawirirana kuri kuitika uku kunokonzerwavo nekuti kune sarudzo dzichaitwa gore rinouya. Naizvozvo veRepublican Party vanoda kuratidza vanhu kuti vamiriri veDemocratic Party havagoni basa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pemabhiri maviri aya ari kunetsa mudare reparamende yeAmerica.
Pane mabhiri maviri avanoda kuti vapase, tingati mutemo wemari yezvirongwa zvavo zvokutonga, nokuti mutungamiriri wega wega unenge apindawo paAmerica unofanira kunyora pasi zvirongwa zvake zvaanoda kuita kunyanya muno muAmerica pamwe chete nemari yazvo. Saka vaBiden vakanyora kuti vanoda mari inosvika 3.5 trillion kuti ikwanise kuti chirongwa chavo chokugadzira marodzi, marairway, mabiriji chifambire mberi pamakore mana ari kutevera vari pautongi zvikari chimwe chikamu chemariyo ivarenge vachida kuti chiinde kuvana vanopinda chikoro macommunity college ayaya vainge vachienda mahara pamwe chete nokurwisa climate change kuchinja kuri kuita mamiriro okunze tinokuziva tose saka ndio mari yacho yavanodai mabiri maviri wayo 3.5 trillion kuti ibvumwe ne House of Representatives igobvumwa zvekare namakurukota okusenate vagozosaina ivo vagozopuwa mari iyoyo.
Saka chinonetsa pakati pevebato remaDemocratic Party ava chii, sei vachitadza kuwirirana na president wavo?
Vari kutadza kuwirirana, vamwe vacho saamai Sinema vari kutiwo havasi kuda kuti kuHouse of Representatives kunobva mutemo iwoyo wemari iyoyo kunge kuchivhoteranwa navanhu vamapati vepati imwe vachivhotera mutemo wemari uyu, imwe pati ichiramba kuti yamarepublican iri kuti aiwa hatidi. Vanoda kuti kana zvovhotwa ngazvivhotwe zvichivhoterwa navana vanhu vokumapati usiyatioti bipartisan iya kuti vazodii vazokwanisawo kupinda mazviri vozovhotawo ipapo. Ndo pana makakatano ipapo zvekare vamwe vanoti aiwa mari iyi yakawandisa. Hurumende yeAmerica yakachona nechekare nokuti hurumende yeAmerica ine 26.8 trillion muchikwereti. Saka 3.5 ichange ichizowedzerazve pamusoro pe 26.8 iyoyo. Vamwe vachitivo mari yacho yatinokwereta iyo 3.5 inozodzoserwa sei nokuti chikwereti. Saka ndo pana makakatano ipapo nokuti vamwe vati yakawandisa, vamwe vati inozodzoserwa sei, vamwe vati aiwa tinoona kuti mapato ose ari maviri ngaadi ngaabatana abvumirane kwete kuti bato rimwe chete rinotonga ringodi rikuvhotera izvozvo chete.
Ko the Republican Party munovaona sekuti vangakwanisa kuwirirana nezvinotaurwa namai Sinema?
Zvinotaurwa namai Sinema zvinonetsa kuti vabvume maRepublican nokuti tinofanira kurangarira kuti vachangobva muutongi vamaRepublican avo kwavaikwikwidzwa vachirambidzwa zvinhu zvavowo namaDemocrats. Saka iki zvino inyika yakuita sokuita kutsiva kuti imai nditi makamborambawo hurumende ikavharwa. Saka iki zvinotorambawo vari kuti mari iyi yakawandisa nokuti vaziva kuti vaBiden vakapuwa mari iyi zvirongwa zvavo zvichabudirira. Zvirongwa zvavo zvabudirira maelection anozotevera vachahwinha nokuda kwokuti zvirongwa izvozvo zvikabudirira. Saka varenge vachizamawo kuti aiwa tikazvivhara zvirongwa zvemari izvi vakakundikana kuita mapromisi avakaita patinozoenda kumaelection todi tova zvavo todzoka.
Chii chinoitika kana pakasava nekuwirirana pakati peveDemocratic Party?
Pakasava nekuwirirana apa panoita zvinhu zvakaipa chaizvo muupfumi hweAmerica nokuti hurumende ichange ichivhara manheru anhasi nokushayikwa kwemari. Government shutdown yakamboitika nguva yaana Trump nokuti mari yehurumende yakapuwa pavakatanga kutonga vaBiden iri kupera nhasi manheru. Saka vanofanira kunge vachiwedzera chikero chokukwereta, kuwedzera chikero tingatikwereti ngatichiwedzera pane yatinai chikwereti tikwanise kukwereta yakati. Zvirongwa zvehurumende, maofisi ehurumende, vashandi vehurumende ikokoko vese vachidzaka kusvika kuvari kumataundi uku kwese uku kunorejistwa mota kupi kwese uku vanoshaya mari yokuhora vagokona kuenda kubasa zuva ramangwana kana vakasabvumirana nyaya iyoyo nhasi kuti vaBiden vawane mari yokufambisa hurumende.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma Dr. Evelyn Ndlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yave kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.